kune mavillagers ekuchinya mukwakwa vakanga vachirima muminda yavanoti yavo kana yavo, saka vakavimba namapurisa vachiita basa ravo. Saka vakavatora ndokuvaisa mumota, vavaisa mumota kwakutanga kuvarova vava mumota yacho yavakanga vachivatora navo. Saka vanhu ava vakarohwa namapurisa vakakuvara, vaviri vavo vakakuvara zvakanyanyisa nokuti vamwe vakarohwa nebata. Saka vakakuvara zvakanyanyisa uye pavakasungwa ivavo pane mukadzi asingagoni kufamba waitoita zvokukambaira kuti akwanise kuenda kutaibi.
Vakakwanisa here kunge vachipomerwa mhosva yekuti vange vachisungwa uye kurohwa kwavakaitwa uku?
Semazivire edu pamutemo, chokutanga ndechekuti papasina kana kodzero yekuti varohwa. Uye zvekare kana iri nyaya yekuti vane makuku ekuti munda ndewani, iyo nyaya yakadaro pasina koti odha inotaura kuti uyu munda ndewananga kana ani, zvinoreva kuti nyaya yakaita saiyo haikodzero kuti vanhu vasungwe, nekuti inenge iri nyaya yeproblem yeownership. Saka hapana anganzi iye ndiye mwene wenzvimbo yanga ichine kana vanhu. Saka nyaya yakaita saiyo inenge iri kusivhu yekuti vanhu vanofanira kugadziriswa namatare pasina asungwa namapurisa. Mapurisa anenge asingafaniri kupindira panyaya dzakaita saidzozo, saka dziri dzekungonekana kwomunda chete kwavanhu.
Saka makwanisa here kuti vasungwa ava vange vachienda kunoonekwa kuchipatara uye vachizoendawo kumatare edzimosva?
Madeko chaiwo ndaida kuti ivo vasungwa ndinde navo paSt Peter's Hospital, asi nenyaya yekuti mapurisa akanga achitipa pasina menipa yekuti tikwanise kuenda navo, ndakaenda kuSt Peter's Hospital kunotsvaka ambulance. Takatadza kuzwana ambulance, asi takatadzi toiwana nhasi makuseni. Saka pandazoenda kupolisi makuseni, mapurisa anga arenja zvekuti vasungwa vaendeswe kuchipatara.
Saka vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare riini?
Tawirirana namapurisa kuti vanofanira kuuya kukoti mangwana kuchipinge magistrate court, ende ikoko vanofanira kuinda kuti vachinotanga kudavira kana kupomerwa mhosva dzavari kutarisana nadzo, because vari kunzi vakatema kana kuputa property dzavanhu, malicious damage to property. But isusu manje tiri kuti hapana mhosva yakadaro yakaitika.
Vakakwanisa here kunge vachiziva mapurisa akavarohwa?
Izvozvo hazvinetsi, nokuti vanhu vakarohwa namapurisa vachivaona uye vachirohwegwa mumota yavakanga vateiswa namapurisa akanga atumwa kuti anovasunga,